Zimbabwe. A very good evening, sorry, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 12th, 2020. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome again if you've just joined us. Tonight on the Women's Roundtable, we are opening up our mics to hear from you, our listeners and viewers, on some of the issues you are facing day to day. We'll also be looking at the sanctions issue and the issue of the disappearance of Itai Dzamara.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1554 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. If you haven't done so before, please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us.
And welcome again if you're just joining us. Tonight on our programs, we are opening up our mics so we can hear from you on some of the issues that you're facing day to day. But we'll also be looking at the sanctions issue and also the disappearance of Itai Dzamara, who actually was commemorating 5 years after his disappearance this week.
And the United States government yesterday announced that it has added Anselm Sanyatwe and Owen Ngube onto the sanctions list for their role in human rights abuses related to political repression in Zimbabwe. The statement read in part, these designations demonstrate continued U.S. commitment to promoting accountability for human rights abuses. The State Department urges the government of Zimbabwe to immediately end state-sponsored violence, including against peaceful protesters, civil society, labor leaders, and members of the opposition in Zimbabwe. Investigate and hold accountability to those responsible for human rights violations and abuse, end of quote.
It was not all gloom and doom on the sanctions list, as the U.S. government also announced that it had removed from the sanctions list Reika Okonde, Shuvai Mahofa, Stokozile Matutu, and Nyson Ndlovu, all of whom were previously on the sanctions list, but said the statement are now deceased or they no longer meet the sanctions criteria. The U.S. government said removing previously designated persons from the sanctions list shows that sanctions do not need to be permanent and that targeted sanctions reflect realities on the ground in Zimbabwe.
Meanwhile, the family of the journalist and human rights defender Itai Dzamara commemorated on Monday 5 years since his disappearance. His wife, Shifra Dzamara, took a letter to President Emmerson Mnangagwa inquiring about his whereabouts.
Let's now take a listen at a report prepared by our reporter, VOA reporter Columbus Mavunga, on the disappearance of Itai Dzamara.
Shefa is the wife of missing activist and journalist Itai Dzamara. She says photos are all she has of her husband since he disappeared 5 years ago. Dzamara vanished in Harare on March 9, 2015 after going out for a haircut. Rights groups suspect he was abducted by state security agencies. Shefa wrote a letter to President Emmerson Mnangagwa and delivered it Monday.
Shure yangu ndekuti vamunangagwa ndanyora tsamba vamunangagwa voresponda kutsamba yangu tidaidza totaurirana ndoda kuti vandibatsire kuti ndizive kuti chichaketika kumurume wangu ende ngava zvitiro for vana vangu because vakuru vachizoti what happened kuna baba vavo because vana vakakura vakadare especially mukoma anogora tokura aine bitterness aine anger so kana vachida zvavo itai vano tinoswera tatoziva kuti zvii zvakaitika ndanano akamutora kana vachida.
On Monday, Zimbabwe's Home Affairs Kazembe Kazembe said he would comment later when asked what police have done to find Dzamaram. After he went missing, Zimbabwe Lawyers for Human Rights got a High Court order asking police to locate the missing activist. The organization sums up what it has experienced so far.
The best way I can sum it up is that it has been a tragic trail of no action. Nothing has happened. No serious efforts are being made to ensure that a closure is brought to the matter in terms of us finding Itai or efforts to make sure that we recover whatever remains of him.
Kwarama thinks Dzamara was abducted because he held protests against then-president Robert Mugabe, who had been in power for 35 years at that point. Shefra says her two children, 12-year-old Nokutenda and 8-year-old Nenyasha, still feel their father's absent. That hurts him most.
Vanangu ari pangu yakaoma because vanangu vachiri vadiki and vana vangu vachiri kuda rudo rwababa. So every day vanobvunza mama dad vachairi. Sometimes mukomana anobvunza kuti mama asi dad vakaferi panekuti handina mhinduro ende zvinotondirwadza kuti mwana wangu vatori confused. Saka zvinotondirwadza kuti handina mhinduro government yachekuaisikwanisa kundipawo mhinduro. Saka zvi zvinorwadza kuti vana vangu vari kutokura vasina baba vasingazivi kuti chii chakaitika.
Several demonstrations to force Harare to reveal what happened to Dzamara have not yielded results. But Shefra remains hopeful that President Emmerson Mnangagwa's government will give her an audience and an explanation. Columbus Mavunga, VOA News, Harare.
We were hearing there a report, as you heard from Columbus Mavunga of the VOA News in Harare. He was speaking to Shefra Dzamara, the wife of Itai Dzamara, who disappeared 5 years ago. And some critics say that this is what the United States will be looking at to see if Zimbabwe does change in the issue of human rights abuses and forced disappearances like Dzamara's.
Yeah, lingabe lichona njani mthokazo muhle sidibana kuhlelo lethu lalamhlanje asihluzene abesifazane lapho ke esiphatha indaba ezichiyeneyo eziphathelane lempilo yenu abesifazane lamhlanje sikhangela indaba eziningi lapha lalapha ya sizakhangela ikakhulu udaba lwezijeziso zenotho ezetheswa ezinye eziphathamandla zebandla lezanu-PF kanye lamankampani adlelana lezanu-PF okugoqela abanye abaphathintambo bakahulumende okhona manje ngoba labo bengabe bandla lezanu-PF. Sizophatha njalo udaba lokunyamalala kwentathela izindaba obelela ilungelo loluntu uyitai Dzamara yena ke ofikise iminyaka emihlanu wanyamalalayo ngumvulo mhlaka 9 Mbimbitho. Sikhangeleke njalo le ndaba ezihluphayo silodaba njalo olwempupho esihluphe ohlupha kakhulu abesifazane ukuselela emuli nxa lilombono khona lapho ngokuswelakala kwempupho likhululekile ukuthi lingenelane kuhlelo kunombolo zonalezo inke ngazitsho u-001 202-619-2077 kumbe njalo liye ekhasini lethu ele-VOA Ndebele kufacebook lisilandele khona lapho njalo lifake ke inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte elingenelane uhlelo. Kodwa ke singakatholi abantu ecingweni ngilodaba lapha kumbe silamazwi abesifazane ebekhuluma ngohlupho lwempupho sizoba lonkosakazana Justina Mkoko ekhuluma ke ngokunyamalala kukaitai Dzamara ngomunye laye owake wanyamalala okwensuku ezithile engaziwa ukuthi ungaphi waze wakhululwa ngabe zomvikela abensitha ngemva kwamalanga athile asizweni bekhuluma
lama sidinga ku black market siyithola ngeprice enkulu engafani nalesi ithola ngaye emashopu sina nje sokusinceda ikhona ukuthi basithumezela from egoli siyithathe komalayitha
kusukusela ngeweekend yona leyo bengilokhu engibhoda ngidinga impuphu daily mina ibitshona engiphelela ngiselayinini kodwa isimange ngilase ukuthi vele ku-black market ayiswelakali uyathola ukuthi emarket ngale ma-shops lawana uyathola yabe i-offloadwa ngale sebeyithengisa ngekheshi kuphela and yabe i-90 bond namhla nithe sengisithi kahle ngihambe ngiyithenga khona ngale sebeyikhwezile futhi sebesithi 100 bonds khaye ngani zakhwela so namhla bahle bona bayikhweza la muhla sisakwazi vele ukuthi thina sivele sizaphephela ngoba le makhaya kuthile izulu leli laphuza vele ukuvuya
akudingwe kutazululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyithayi ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabunga ngoba kudala besiya kuda lelo mthethwandaba kwathiwa kuzabe kuba abantu babe betshelwa izikhathi kuhamba angikhumbuli ukuthi satshelwa kangaka umnyaka wonke ophelileyo lalowana owaphelayo lalowana owaphelayo angikhumbuli sitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lokuthi amapholisa esenzeni
iParliament iCommittee Health sibhodile lapha sasibonela ukuthi yena uhulumende le Wilkins isibhedlela umsebenzi sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lowile ukuthiwa yiCorona kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imikhuhlane ezinje
lapha esifikile esibhedlela eHarare Wilkins everything also kwenzakele ukuthi they are now prepared ukuthi nxa kungenzakala ukuthi kube lomuntu obanjwa lowo mkhuhlane otshengisela ini ama-symptoms ukuthi angabe lalowo mkhuhlane yonke into isilungisiwe ukuthi at least engakwanisi ukuthi ayithelele abanye as iParliament siyabonga kakhulu uhulumende lesibhedlela se-Udins ngendlela abayenze ngayo la ngendlela abasebezilungisele ngayo sithemba bazahamba la kumanye ama-provinces benze ngokufanayo
Yes, Mava, there were the women, various women from different organizations and ordinary women talking about their plights. We started off with those that are facing the maize meal shortages in Bulawayo, that they are having to rely on their South African family members who send them from South Africa because it's really a problem in Bulawayo. Mm-hmm. And then we also spoke to Justina Mkoko. She was basically saying that the government is not trustworthy and it's not living to its promise of that of reporting whatever they found out about the disappearance of Itai Zamara.
Mm-hmm.
As well as the female members of the health committee in parliament, they toured the Wilkins Hospital just to see how the preparedness for this coronavirus.
Very interesting there indeed. Kuna vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chelife talk chemadzimai women's round table. Nasi tiri kutarisa isu zvakawanda tichange tiri kuvhura mamaiki edu kuti tinzwe kubva kwamuri kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo semadzimai munzvimbo dzakasiyana siyana. Asi nyaya huru iri pano nhasi tanga tiri kutarisa isu kuti iro vhiki rino nemusi wemuvhuro takaona Itai Dzamara achisvitsa makore mashanu awanika iye achitsakatika uye tikaona mudzimai wake amai Shefra Dzamara vachienda ivo kunosiya tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa takaona zvakare amai vaItai Dzamara mbuya Dzamara vachichemawo vachitivo vaida kuziva kuti mwana wavo chiko chakaitika kwaari saka regai timbonzwa kubva kuna mbuya Dzamara tinzwewo kuti ivo vari kunzwa sei kuti mwana wavo kusvika pazuva ranhasi kwapera makore mashanu haasati awanika
ama kore mashani muri kunzwisisa nyakutumbu
ha ana chekutaura iko zvino handina ndakatopererwa tinoita tisiro kuti tinosvika nguva ino iyi tinenge taane mhinduro kana kuti takuziva kuti ari papi mupenyu here akafa here ndiko kutoziva kuti munhu kana aberekwa chasara kufa mafiro zvaanosiyana asika kazoti aupenyu hwenu kurarama achiwanana anofashikushika mwasi wote apa ndo panerunda zvino apa hatina kana mhinduro nekuti mupenyu akafa uye dambudziko nderekuti munhu akasiya mhuri yake tokuchengeta vana nemudzimai wake asi ha zvakaoma mashingiro akaita muroora wangu mwanasikana wamushipa mwana akashinga zvake ndo chaidos haisi nemuri mwanasikana kuti asvika tinaye pamba hatina kana dambudziko nao ndotozorwadziwa manje nekufunga kuti komwana kuraridzi nekushinga kwaakaita asingoziva kuti mwari ane chikwiti pane zvaari kuzviitira pamwe tingadai takutongochengeta vana tisingatozivi kuti ari vake asi anongogomera ari zvakaoma zvakapfava tinenge tingori naye tichingoshiya tiri pamwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mbuya Dzamara, amai vaitai Dzamara vachitaura ivo vanga vari kuti ivo vanopa kutenda kune muroora wavo Shefra Dzamara nekuti agara nemhuri kwemakore iwaya mashanu achishingirira mukutsvaga murume wake. Tiri kutarisa zvakare nhasi nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vemuhurumende. Takaona hurumende yeAmerica nezuro yakazivisa iyo kuti ichange iri kuisa pamasanctions list kana kuti pazvirango vaAnselem Sanyatwe navaOwen Ncube nokuti vari kuti ivo vaviri ava vari kuchikora kodzero dzevanhu uyezve hapana zvavari kuita kuti vagadzirise zvinhu zvakadai sekuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro. Saka hurumende yeAmerica iri kuti iyo ndo zvaichaita. Uyezve takaona vachitaura zvakare kuti pane vamwe vabviswa pazvirango izvozvo zveupfumi. Vakataura ivo kuti nezuro vachange vari kubvisa vaRay Kaukonde vachiri vapenyu vakabviswa pasanctions list. Tinorangarira nguva iyi yapachaitwa marali taiona takaona amai Grace Mugabe vachitaura pane imwe rali vachisumudza vaKaukonde vachivanyomba parali iyoyo. Saka kana muchiri kurangarira nguva yapfuura vaRay Kaukonde vawanikwa vachibviswa pasanctions list. Amai Shuvai Ben Mahofa vabviswa asava vakatisiya. Sitokozile Matutu navaNaison Ndlovu vesava vakabviswa pazvirango izvozvi. Regai timbonzwa kubva kuZanu PF tichinzwa kubva kuna vatafadzwa Mugwadi kuti vanotii nekubviswa kwakaitwa nekuiswa kwakaitwa vamwe pamasanctions uye vamwe vachibviswa.
Zvinonyadzisa kuti nyika yeAmerica nekukura kwayakaita inoonekwa ichitekiteki kana kudzinganisana nenyika iri so far away, nyika yevana veZimbabwe vasina mhosva nemunhu, nyika yevana veZimbabwe yakarwirwa norusununguko nevanhu vanongozvigarirawo zvakanaka vasina kana dambudziko nemunhu. Asi America inowanikwa ichiparadza nyika iyi nekuda kwezvirango zveupfumi. Ende zvimwe zvirango izvi zvinouya panguva Deputy Secretary General weUnited Nations anga ari munyika yedu ino kunzi Victoria Falls vachiti tingabatsirana sei nenyika yeZimbabwe kuti tiachize masustainable development goals. Nyaya yezvirango zveupfumi hainei nechekuita nekodzero dzevanhu because kodzero dziri muno. Saka tinongoziva kuti haiwa zvekodzero dzevanhu izvi kwanguva kungotawo kwemunhu anenge abatwa kumbeso awanikwa, asi nyaya yavo haisi yekodzero dzevanhu, inyaya yevo. Zvakare mashoko ezvirango zveupfumi aya kwedzera zvirango zveupfumi anouya nguva yakunge even veEuropean Union vanga vakatemerawo zvirango zveupfumi vabvisawo zvimwe zvirango zveupfumi vachiti no zvinotitaridza kuti hurumende yevamunangagwa nehurumende yezanupf egavhumendi yekuzimbabwe iri kutora matanho ekugadzirisa zvematongerwo enyika, ekugadzirisa zveupfumi, ekugadzirisa magariro evanhu munyika, atingati mapolitical social and economic reform. Saka kuuya kwezvirango zveupfumi zvekuAmerica zvinongotaridza kuti America inorarama kunzvimbo yayo yoga kwaisingaoni zviri kuitika nezvakanaka zviri kuitwa navamunangagwa nekuda kwokuti havanei nezvakanaka izvozvo.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vatafadzwa mugwadi vezano PF. Regaiti nzwe zvakare pahurukuro yaitwa naJonga Kandemiri ataura zvakare nava Farai Maguhu vachitaurwa vakazvimirira pamusoro penyaya iyo yezvirango.
Patangira vamugwadi vaitaunga vatora mashoko mumuromo wangu kuti zvinhu zvinonyadzisa. Asi zvinonyadzisa zvacho ndo patazongosiyana ipapo. Isusu mukatarisa nyika yedu yeZimbabwe takawana kuzvitonga muna 1980. Mushure mekunge vanhu vatema vati tiri kudzvinyiriwa nevarungu. Muna 1980 pakava nekupembera kukuru kuti rusununguko rwataida rwuya taruona. Asi nekuda kwehuori hwehurumende yeZANU-PF, corruption, hurumende yakatadza kupa vanhu atinoti mapublic goods, kupa maservices to the nation. Vanhu vakatanga kuchizhamba kuti aiwa makonewa. Saka hurumende panzvimbo yekuti ipe mwana bota mwana ari kuti ndachema ndine nzara yakatora chipeneti kwakutanga kufara muromo ndokunyararidza mwana kwaari kuita. Saka masanctions aya anonyadzisa pakuti hatifaniri kunge tiri kuti vatema tinobata vamwe vatema kunga tsvina zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaFarai Maguhu vachitaura ivo panyaya yezvirango. Asi kutaura kwataita nhasi tichange tine open mic inoreva iyo kuti munogona kuuya muchitaura nezvamunenge mafunga wapa. Tatiri kungokupai nzwisa yezvimwe zvanga zviri kuitika vhiki rino, asi munogona kupinda muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino. Tinoziva pane vazhinji vari pamalive feed edu papeji yedu yeVOA Shona ne VOA Studio 7. Ameno PJ ndebele iri kuita here? Maybe unogona kumbotaura nevanhu.
Kunyangani iVOA ndebele slefid evela kustudio 7 yona ungwayo ayikho. Lisaxolela ke khona lapho edabeni lwezijeziso zenotho. Kuluhlu lwezijeziso zenotho olwethulwe nguhulumende weMelika kuyonale ekuqaliseni kwayonale iviki. Kukhanyeke kuba kususwe abantu abane abakade amagama abakade khona kulolu luhlu. Phakathi kwabane uReika Ukonde, umnumzana Reika Ukonde nguye osaphila kodwa kwakhitshwa njalo igama likankosikazi Shivaibhen Mahofa, igama likankosikazi Sithokozile Mathuthu kanye lomnumzana Nayson Ndlovu ngoba laba sebatshona. Kodwa ke umnumzana Reika Ukonde lizakhumbula ke ukuthi wayehlala esemlonyeni kankosikazi Grace Mgabe lapho ikhuluma emihlanganweni yeZANU-PF emaralini esithi Reika Ukonde. Kodwa ke usesusiwe kuluhlu lwalabo abetheswa izijeziso zenotho abebandla leZANU-PF. Ikho ke likhululekile ukuba lingene kuhlelo likhulume ngawo nama-sections kumbe njalo likhulume ngokunyamalala kukaDzamara labanye abanyamalalayo onabanyana boloke bengakatholakali kuze kume namanje. Lizokhuluma ngehlupho ngezandlupho ezehlukeneyo elidibana lenhlupho elidibana lazo khona ngapho ikakhulu kathesi ngomkhuhlane we-coronavirus osumemetheke emhlabeni jikelele osufikele njalo ngakomakhelwane ngale ngakwe-South Africa. Abanye belokhu esikhuluma labo enhlelweni zethu bebelokhu besithi sebesesabela ukubana bazathelelwa lowo mkhuhlane. Ikanti ke ilizwe kalungeli ukuthi liphathe lomkhuhlane njani.
Aiwa tinenge tine mutereri wedu wekutanga. Hello caller. Aiwa taswera sori kuti tambokubatisai panhare, asi pindai muchirongwa titaurewo zita renyu nekwamuri mubva mataura nhasi negango. Munogona kuti udzowo nemararamiro amuri kuita ikoko kana kuti muchitaurawo nezvamanzwa zviri pano.
Right, ndimanyoni paZimbabwe.
Pakadeiko paZimbabwe apo manyoni?
Manyoni.
PaZimbabwe panogara pachitisa nzara zuva nezuva richibuda richinyura kurwadza chete.
Saka nhasi kwakamira sei?
Nhau yemutengo chete nhasi chingwa chapa 28 nhasi. Ndopachari. Chingonzi nyararai chete ndobotangira hangu pamasanctions apo.
Ehe, taurei.
Pana baba wanga wari kutaura kuti varungu vanotisama sanction vekuAmerica nenhau yevhu kwete hazvisiri izvo. Kuna kureti iri kukwira every day, mitengo iri kukwira every day, havasa Trump vari kukwidza. President wedu arimo muno ma president wedu asi Trump, president wedu akangonyarara. Zvinenge zvichitika akangonyarara. Tikangoda kuti tichitaura nzourayai vanhu. Please, kuna baba vandanzwa vachitaura nezvamupf yaiya vangu vaitaura kuti hanzi zvoni vaTrump vanoita against vana kuZimbabwe. Kunoko hatina kusununguka. ZanuPF haibvumire munhu kutaura kuti une nzara. Haibvumire kutaura kuti uri kurwadziwa nenzara. Izvozvo ndikakuzai kuti tema vetine pakaitwa mamachi emasanctions ekazoitwa gala manheru. Vanhu vanouraya vanhu. Pane mukomana wavakarova zvisingaite kumarine kwedu. Ndanga itori machi yekuti vaonoti maMDC ndehapi. Vachibata vanhu vachirova. Kuno kuZimbabwe tapa nguva yakaomesesa isingaiti. Yekuti ukangotaura chinhu kuti chiri kurwadza iwa taomerwa hanzi nyararai. Reti ichikwira zvairi kuita every day kudai so. Tenda pana aita dzamarapo. Aiwa dzamara chokwadika. Ngavaburitse kwaari zvinhu zvinorwadza. Kuti vana vako vanokubvunza kuti baba varipi. Zvivane zvo unovapindura kuti kudii. Zvimwe zvinhu ngavangonyarawo zvinhu zviri pachena izvi. Dai zvaigoneka iyo America yacho taimuona Trump wacho kuti aimboya achitaura neisusu vana veZimbabwe. Kwete zvokuti anzira kutaura nae neParliament. Parliament vakaguta vari kudya vari kubvisa nesipo. Vari kudya zvavanoda panguva yavanoda. Isusu tiri kutambura. Ngavai vaTrump vataure neisusu vana veZimbabwe ndisu tiri kutambura. Vamunangagwa necabinet yavo zvavanogara vakataura kuti ndine cabinet yangu. Chokwadi vari raiti vakaguta. Zvino vari kuita census zvizvizvi. Private census. Iri kuitwa private muno muZimbabwe zviri kumbofamba sei isingataurwe kumakore ese inoshambadzwa paredhi yako.
Zviri kufamba sei manyoni? Kuri kuitwa census yei?
Kuri kuitwa vari kutofamba vachiverenga vanhu. Census taiziva kuti yaishambadzirwa munhu wese waitoziva kuti vanhu vaakuverengwa izvinozvo. But iye zvinosvika kudzai kuti munzvimbo matogara isimon present vamwe vaverengwa vamwe vari kujambwa ezonzami inokwayaendoko. Saka zvinhu zviri kungoitwa private asunya kujeka kuti vari kuzvifambisa sei. Asi stikera vari kutonama padhoo rakanyorwa kunzi 2020. Saka tikutazvozvinzwisisa kuti 2022. Saka tikutazvozvinzwisisa kuti zviri kurevei kana rakanyorwa kunzi 2022. Ino iri 2020. Saka zvinhu zvese zviri kungoitika muno muZimbabwe hapana chiri chete tetemavhe. Munomu tiri kutambudzika. Please, America dai yaikwanisa ka. Kungopa masanctions vese munangagwa necabinet yake pasina anosara vasatombobvumirwa kana kutombonosvikawo kuAmerica ikoko vamboonawo marwadzirwo atribute mabhanduke vegetable kaita 15 gonda kutana kane mashizha 4 saka ndinodyika ine vana mari yacho ndinoiwana kupi. Upu wacho chao hizo zindena unotarisa upu ndaono chita 270 bondi ndinoiwanepi. Chinditengerewo vana ndiwane kubikira vana.
Saka apa manyoni.
Ndapiye masanctions ane zanpiyepa.
Manyoni.
Izvo zvivanoramba zvino.
Pamira pakadaro muri kurarama sei imi nemhuri zuva nezuva?
Atisi kutokwanisa tinodya kamwe chete manheru chete zvetimboti tinodya kana makuseni. Makuseni acho flower yacho hatichakwanisi kuitenga. Yakurema kuti nditenge chingwa $28 ndinoiwanepi. Saka tikangoshingirira kuwana upiwo kenekebhizi rake roro rapa 50 bondi. Tamboita tichingocheka mbichani. Ndozvatakutoita.
Aiwa mashoko makuku tuchaizvo. Dai maikuwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chii mukupedzisa?
Kutaura chokwadi ndavangosiya vamunangagwa tambozama kushingirira navo vachidzika kubva ndege kusouth africa pavakatiza paya vachingodzika paairport ndofunga vanhu tatakamirira maimaonawo mavhidhio acho tatakamira kusvika mausiku vachingodzika muZimbabwe vakatanga kutaura kuti jobs zvichireva tichinhu chavaitoziva kuti ndochiri kudiwa nemwana weZimbabwe zvichireva kuti vaitoziva kuti mwana weZimbabwe wese haasi kushanda dai vaiziva kuti tiri kushanda vanga vasingadziki vachitaura kuti jobs vakasvika vachitaura kuti jobs saka jobs racho ndirori here ratakutambura nhasi muno ravari kutivambidza kuti titaura kuti nenzara.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai manyoni kunge manga munesu pano pachirongwa. Bye.
Yewe silomlalelo ngilethe mbhalo kuba usese khona Caroline Moyo.
Yebo.
Kunjani mama?
Yaphile njani?
Uzaxola ke umavi kade sakhuluma lo mlalela kade ubuqalile wena ungena endendweni yokukhuluma emsakazweni.
Hayi kulungile.
Ye, ungapi komhlaba?
Hayi ngilapha South Africa.
Yebo phela.
Yebo.
Ye, ufuna ukuphathisa ngalophi udaba? Kule coronavirus, kulo dzamara, kula ma sanctions kumbe olwakho udaba ohamba ngalo?
Ah, ole coronavirus lona liyethusa kakhulu sibili ngoba hey kwampani yacabanga nje ningedwa ukuthi njengoba kuthiwa abantu laba balandiwe ngale eChina bayafika kusasa asazi ukuthi kuzoba njani ngoba so far ama cases asereportiwe khona la asengu-17 singazi la angaziwayo ukuthi mangayi. Kasi siyathandaza nje kuphela ukuthi uNkulunkulu asizwele kungabi kuyikuthi sibaleke ekhaya sesibuya lapha sesizohlangana naye lo corona. And then endabeni kaDamaraya ngeyingene kakhulu ngoba yazi ukuthi thina silezihlobo labangani imideni yethu more than 20,000 ababulawa nge-ground bebulawa ngumnangagwa lomgabe. Uyazi ukuzwisa ubuhlungu namhlanje ngilalela kuma radio la kuma TV kukhulunywa la ngoDamara kuphela umuntu oyi-1 kodwa akukhulunywa nge more than 20,000 yabantu ongakungukuthi abantu besindebeleni bona kabasobantu abangakhalelwa cha kukhalelwa umuntu oyi-1. Shua yinto enzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi thina ama families ethu awanyamalalayo bephoselwe emigodini bedutshulwa besenziwa bonke ububi ababenziwa akukhulunywa ngabo mina ngilakho ukufakaza obenziwa emdenini wakithi. Uyazi umhlobo wami ephuziswa amanzi 20 liters yamanzi ezithwele wazi wayenza lokhu njani miscarriage kodwa konke khona lokho akukhulunywa kukhulunywa ngemfa yomuntu oyi-1 bewafa ubuyaphila asazi. Yebo kambe kangisho ukuthi ku-right ukuthi anyamalale kodwa kungizwisa ukuhlunga kakhulu ukuthi kumanje sibizwa ngabantu abangafundanga abantu ababalekela e-South Africa ngendaba zokuthi kasisebenzi phela ekhaya kasi-recognizewa so senze njani namhlanje ukuthi kuhlatshelwa ingoma kaDamara A1.
Ya kuyezwakala. Yikho kodwa ofuna ukutsho namhlanje kuhlela.
Hayi uyazi ukubuhlungu impilo esiphila kanti mina ngifuna ukwazi ukuthi ngikhona kahle kahle siphiliswa impilo bani. Ngiyacabanga bengilalele umama obekhuluma though bengingazi understand kahle ekhuluma ngeshona ekhuluma ngoTrump nama-sanctions ukuthi lawo ma-sanctions afakwayo why engafakelwa abantu bezanu-P F kuphela kodwa ngicabanga ukuthi mina bonke nje abantu ngithola bothamisa benja kobulawayo thina kodwa nje abahlali bakobulawayo khona ngalesi mpini angeke uze uthole sithola imisebenzi kwampha hayi uthola sebe-importa abantu all the way from emashonaland le bebaletha ngapha kobulawayo okubangele phela khona lokhu ukuthi thina sisuke sesichapha sizahamba e-South Africa sizodinga umsebenzi ongangokuthi uthola la e-South Africa sengiqhathiwe ngisebenza kubo-KFC kodwa uzwezwa ukuthiwa nxa ufuna ukusebenza ko-KFC kobulawayo kufunakala 5 O levels whilist ngapha egoli ngingena nje ngingalayo leyo 5 O levels kabayidingi ngiyazisebenzela nje kuhle kubangelwa kuyini khona lokho labona ukuthi uku-marginalize abantu kukuningi ekhaya kakhulu ukuthiwani ukukhethana ngemihlobo ukungenisana ngobuhlobo emsebenzini kuningi ngale eZimbabwe. So nxa kunjalo bona bebona ukuthi konkhona angeke bekwazi ukuthi bephilisane lathi abasiyekele phela thina sizibonele ngokwethu and kumanje mina ngedwa nginje ngina more than 20 years ngiku-waiting list yendlu kodwa ngithe ngifika manje ngo-December into engiyibonile iyenyanyisa kakhulu ngoba akuselandlu okuthiwa i-onwa ngumuntu wesintwini kobulawayo lapha izindlu almost 95% sezi-onwara ngabantu ababuya all the way from emashonaland thina sikuma-waiting list asizitholi izindlu zangikhona la manje abantu bethu kusho ukuthi nxa bekhula bazabe sebehlalanga futhi ukuthi bazabe sebebhilonga ema-reserve or besebehlala ngapha futhi e-South Africa besibe sithethiswa kuthiwa asifundanga sibalekele e-South Africa.
Ye hhayi ngimpela kubuhlungu okukhulumayo abale ndlebe bazwile labo kumele kuqondiswe khona umbiko lowo ngilethemba lokuba bazwile. Asiyabonga kakhulu ngokuba kuhlelo lwethu.
Hayi ngiyabonga kakhulu.
Kulungile mama.
Hello caller. Hello caller.
Hello.
Ehe makadi yenyu.
Hello.
Hello, mutauri sambichana, tiri kutaura nani?
Ndikutaura namusare Ethomere.
Eh, musare Ethomere makadi iko.
Ndiri pamagadiniwo.
Eya, tiri kutaura nemi muri kupi?
Ndiri ku South Africa, Pretoria.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu, nhasi tine open mic. Munogona kutaura neiri mudandaro pari zvino kana kutaurawo kuti ikoko ku South Africa kwakamira sei, muri kurarama sei zuva nezuva semadzimai.
Kuno South Africa semadzimai tiri kurarama panguva yakaoma. Mabasa ari kunetsa, kuna mabasa ende usina mapepa uri kushaya basa. Mabasa ari kunetsa, vaforeigners vawandisa muSouth Africa mande zvinhu zvacho zvaoma kurarama. Mari yacho kana ukaiwana futi kuti uitumire kumusha kwacho inosvika isitiri mari yakakwana because inenge iri kungotorwa. Kutumira kwacho inotorwa, uchiitora inotorwa, paunozoichinja pacho kumusha kwacho haitengi kana chiro. Saka nguva dzatiri kurarama tiri kurarama manguva yakaoma.
Magara kwenguva yakareba sei imomo muSouth Africa?
South Africa ndagara nguva yatirebei, ndakatanga kuya kuma 2006. Zvinhu zvazvichiri nani, zvichakanaka. Asi tichatarisa maurire etakaita kuno kune pane zvinhu izvo zvizvi zvasiyana kure chaiko kane different yakatosiyana chaimo chaio.
Asi
kuno zvinhu zvichakachipa.
Asi munobva kanyi. Asi munobva kanyi here?
Halo.
Munobva kanyi here?
Ndinobva kwamutare chimanimani pashinja.
Aiwa pakanaka. Saka chitaura yenyu mazwi enyu ekupedzisira kuti dai hurumende yakateerera maida kuti vazwa kuti chiinyi.
Inini ndinongotisiwo chemoyo wangu dai hurumende yakateerera yaigonawo kugadzirisawo mwoyo yavo kana kutsunungura pfungwa dzavo, kugadzirisawo vanhu kuti zviite zviri raiti. Ende zvine pfungwa dzacho toti dai vakurute kana atadza zvavo dai zvaidzira Zimbabwe yacho yaingopanhurwawo dai vanhuvenyika vachizvibvumira yobva yangotorwawo hayo kungoganhurwa kungoti variwo kudhuze nekuzambia oenda ikoko, variwo kumudhuze
nezvingaita
hereoenda ikoko, bhodha rebotswana oendawo, South Africa oendawo, pamwe zvaitiitirawo zviri nani.
Aiwa, tinotenda nepfungwa dzenyu sisi Ethel, muve neweekend yakanaka chaizvo. Mwari akuitirei zvakanaka.
Aiwa, mazita tatenda.
Bye-bye. Interesting concept there from Ethel. She's calling us from South Africa. She says, things are so bad. You know, she's not able to cope because when you work and you get paid, by the time you actually receive your salary and you want to send some home for people at home to buy stuff, it's not enough because you have to pay whoever you're sending the money with, you're paying a fee. And then for the people, you know, you have to, if you're sending Malaita, you're paying a fee. So by the time the money gets there, it's got no value. And then she came up with a concept that maybe the country should be divided and those closer to Zambia go to Zambia, those closer to Mozambique go to Mozambique. So I said, I don't think that can happen. Zimbabwe is a sovereign nation, so that is not going to happen anytime soon.
That is such a suggestion.
Yes, she's free, you know, to give us her take.
Yeah. I heard one of your callers saying there is a census going on.
Yes, it was Manyoni. She's saying that something that is very fishy, she says, in her area is that there is a census going on, but they are not really explaining. But I understand we have a caller.
Yeah.
I'm not sure. Hello, caller.
Hello.
Hey, Tuktaura Nanuye Jemurkupi.
Kumarofiso, Mutara Nafiso Nilupotana Mkagone.
I think it's for you, PJ.
Yeah.
Niyakuluma.
Uyakuluma, Moy.
Niyakuluma,
Eve. Kwenjani, ba?
Ngiziphilele.
Ungaphi kwe uButswana?
NgiseGaborone.
UseGaborone. Yeah, indaba isekudini ziningi. Kule ama-sanctions ezijeziso, kule coronavirus.
Mina ngiba ikule kakhulu yempuphu yokudla
yempuphu ye
yempuphu ye heyi phela abantu bayafa ngenzala lapho
ye
endabeni yempuphu
alibathumeli yini impuphu khona ngapho utshono
singabathumela imali nethi impuphu singabathumela imali nethi impuphu singathumela imali manje imali mayekhona sithumela mayifika ngapho ngendlela iba price yakhona abakhuluma ngakhona heyi sezethumela impuphu yakhona
uthi kakwenziweni lunganani uhlupho lwangkhona lukhulu okungakanani olwempuphu
hayi ngalento yaphambili ngoba heyi into eyenzakani nganegcile sokufikisela ku-2008 ukuthi emashopini ugcina kungaselalutho ngoba yabo kuyakhona siyabona la makhi epetroli lapho ngani kugcwele ipetroli yahlupha nani vese siya khona ku-2008 ningumani sembona ngakhona kuthi vele ma uthole kwawadla lapho ku-green khona siyokukhupha sele sisihamba lapho kome khona iindawo zakhona zinzima
ye kulabanye abase-South Africa abathi bona abathumezela ngomalayitsha kathi khona ngapho ngo-ebotswana akulawo malayitsha abaya ekhaya elingabathumezela le mpuphu
la mabhasi ayathumezela kodwa adura yona uthumezela indawo imali ngani ingcono ngani ngasithumezela igrosari ngathola imali yakothatha yona leyana so ibathane tuthi ngabe uthengelele enye igrosari abathumezela udura kakhulu ngoba ma usuyathumezela pa imali yayothenga igrosari yena yiyo thumezela ngayo futhi
So ungangcono uthumezele kuyimali
ngothumezele iyimali mama uthumezele iyimali futhi ma kufika ngaye ngendlela impuphu yakho yasihlupha kakhulu kuthi ma ihlupha vele yasidula ngoba impuphu yasithengisa yasivele ngaphandle kwamazwe angithi
yeah udaba lwezitsheziso zenotho ezethulelwa iziphathamandla zezanu-p f ulubona njani ngemelika ilokhu
ngabe bayengeza ngabe kuya ngami ngabe vele nje ngibavalele noma kuphuma kwapha eZimbabwe hlale bekhophana abaningendlela esifa ngangendlala bakulwa imikhuhlane izifo lezi ngoba lehlobo lesifa izifo bakubona ukuthi kunzima njani into abayenzayo ngoba bona ma besithi sibatshele ukuthi abakwenzayo kulungangabona vele abazwakazi so ngabe yini ngabe vele abayengeza ngabe nje ngithi vela lingasaphumi khonapo
ngihlalani khonapo
Sesimbona yena vele ulimigwayini usegwayini nasikhala impuku elubhizi usegwayini ngathi ulise udla igwayi thini
ecoronavirus ke lizwa njani khona ngapho ngasebotswana
ecoronavirus mangane ezimbabwe kungaba ngcono angake babambe kangako angithi bathi sithelelane emalini ngane ezimbabwe ngane ushota imali angithi basebenzisa kakhulu i-plastic money so ngane ezimbabwe singasevika kakhulu ucoronavirus
ingxenye singasindi
siyasinda ngoba ukuthi yona imali ezimbabwe ziyasinda ngoba imali ngapha izimbabwe mna besikhathini ezimbabwe lapho ukwase ukuhlala noma ithwit ingabambi imali ngidlalele emafonini kubi
hayi sibongile kakhulu umoyo ubelela ngelihle
hello caller
hello Maradi
Thiriwadi Tripsora nani
na Gladys
Oh yes. Ehe, vanga vari ku WhatsApp ava, watinokuchingamidza ishuwa. Kwakamira sei kwamuruko sisi Gladys?
Kuna kundiri zangu pamakapana pa tuuru wadzi wane upenyo South Africa.
Sana ngura iti nzwe semazi mai ashisha muruku tarisana na shosu vanezu.
Semazi mai isusu tine zishandra wana manje sunuru wadza kutu unombo shaya maari wanombo kunyima maari ininda katarisana nilambu zikoro kuti daenda ona maari ndatumiro kwa upukumba ndachenge towa wana. Saka kuti vanandi kusikazive kuti vanani ngo achidyei upenyu hwechikadzi chaichaiwo hwakaoma husina baba mukati. Isi tiri kuti tikati tinochemerawo baba vedu vekuzimbabwe uku tobatwa mapati nemapurisa ezimbabwe aya vachitirova vachityora makumbo hatizivi kuti tichachemerawo kupi kwatinochemera.
Tombotarisa edu dambudziko recoronavirus rakamira sei imomo? Muri kuudzwa zvakakwana here uye vari kumusha hamusikutyirawo here kuti mataura emi kuti vana vakasara kumusha nezvimwe zvakadaro?
Moyo izvozvi yakatomira mavelas moyo yakatomira kuti chirwere ichocho chikabata vana kwatinonorapisa kwachona ndokupi? Hatina kwakunorapisa kuti utakure mwana wacho muendese kuchipatara mari kuti anodyawo kuti upote uchifamba uchienda kunomuona ikoko mari yacho haisi kubatika. Saka isusu tochemera kupi? Takutsva kudumbu, takutsva kumusana.
So dai maiwana mukana wokutaura nehurumende, maitii makatarira mararamira muri kuita muri imomo muSouth Africa semadzimai nezvimwe zvamuri kutarisana nazvo? Shuviro yenyu ndeyei?
Aiwa, shuviro yedu idai tikungoti dai vamunangago ka vagadzirisa nyika tadzokera kumba tichinogara nevana zvakanaka tichionawo dambudziko ratinenge tichisheyana nevana kuti vana vataurawo amai todo zvakati todo zvakati. Mwana wangu inini mari hanzikuiwana, ngatiende pamarikicho tinorikichira. Zvino kumarikicho kuto kwacho hakusisina kune rikicho rekuti tirikichire vana. Hurumende iyi aiwa dai yambopowo vana vechidiki mukana kuti vagoona kuti nyika yedu ivandudzike.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Sisi Gladys, tafara kuti mawanikwa imi muchibva uko kuwhatsapp kuomva mauya kuno kufacebook. Ticharamba tichikufonirai pano pachirongwa ndechenyu. Muve neweekend yakanaka.
Aiwa, tokutendai zvikuru. Rambai munesu.
Okay, bye bye.
Hello, kola. Hanya pila kunjani?
Ya,
I think
Umuntu nje ngomudala wami mina ngiyabizisa lekhulu lapha ngomuzi wami
uya zakala umuntu lwalo kuthi lo ligelelo izindoni bayakwazi amakorokozi lento esaplekshini kutshaya abantu bekonkulwa nguye umuda bayakwazi makhuluma kumuntu osepharound kwek uyayazi indaba yalento umuda kuwushaya abantu uyawakwazi that iamerika yinikeza isanction umuntu ongaziwadizi isanction mina ngithi iamerika kayifaka ama-sanction yabona ngesasembi ibhutisane mina kubathokaza amathini besivala amadiaaleegypt kuyiseseyinkomo zasezinye egypt befaka amajojalisa bethi bakhawuthi uhulumeni bekhawuthathi nanamhlanje thiazi ukuthi isanction lelelandathina sizoza ubuhlungu yeli kodwa sizokhululeka one of the days iamerika mayifaka ama-sanction elemaneyokudlayawokhona labeza ubuhlungu okumna ngabo ngiyabonga ngihlela amanethuba
ye kodwa ke kungakahambi ngomkhuhlane we-coronavirus liwuzwisisa kanjani
entweni leyoavlapha emzazila nasambaapha endawoni namalumbi lawo apha endawoni first day ukhulume ngomuntu wedebhelwatholaepeter malizbeutholakalelawo nasesebhetini into le buhlungu yabona kakhulu nje lakhulu thile ekhaya ngale ngoba nje yabona mazonjengokusouth africa la ungangena nje umenzi kodwa bengathi futhi bengathi banemithi yokubhodisa banemafacility a-right thina ekhaya kithi bakithi ungangena lowo mkhuhlane yazi asithandazeni ukuthi ungangeni ekhaya babeuthi ama-temperatures abangathi anjalinjalinjamatemperatureuthi ngaphinde batothi asebenzaekhaya kutshisa ungangeni ube nolaka ngoba nje bakithi siyaphelelwa yisoyaphela ekhaya bakithi ekhaya akunampilo ekhaya njebabo kuyophila bona bona bazafulaya bechina bekuquarantine echina beyashakhona bebesiberayithi thina siyophelelwa yisihlobo khonangayo so bakithi masemthandazeni kwabakhonzayo babayekwesontweni waze beyisoso kube yini sithandazele kwinto leyangelezi babo abantu bazophela
hayi siyabonga kakhulu ubelelangelihlenami
ngiyabonga kakithi angithi nje i-amerika mayifaka ama-sanctionsfusonke sinje nje lawo kunje la ulapho khona usebenzele ekhaya ngiyazi akukamuntu ongasebenzela ekhaya akukamuntu ongaphile ekhaya mazibe echina usidele ekhaya kodwa abasanshina mafakwe beze ubuhlungu kakhulu nalofane nathi nabona
kulungile baba
bye-bye
Mr. Nyoni there was saying the sanctions should be actually increased.
I think Manyoni also the list, Manyoni also said the same thing before she spoke about the census which is currently underway. But Tiripa Porigate Mbenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona atina kukanganwa ipana Isaac Tongoma arikuti ndiri kuno ku Willows ku DRC ndifonere ndivaisa namba dzake Richard Karikoga ari pano ari kutaura ndirikuona pana Terence Naro hanzi ndifonerei ndibvaisa namba dzake Evarista Tuli aisa namba dzake Stanford Taruvinga Tawanda Peter ari pano Primal Destiny hanzi please musharukwa ndifonereiwo ndiri kuno Bethel Chikwiri ari pano Bethel tiri kuedza kufonera uri paplus 44 apo timbonzwa kuti paUK apo akamira sei regai tigoedza kufonera Bethel ari pano palive feed yedu Tawanda Peter Munyukwi hanzi namba yangu iyo ndobvaisa namba dzake asi tichamboedza kuti tibate Bethel asi ndine vamwe Priscilla anga ari pasouth africa namai Lincoln vari pasouth africa namambokadzi vari pasouth africa vese vanga vari pawhatsapp vachikumbira kuti vapinde pachirongwa chedu saka tiri kuedza namba dzenyu uyezve musanete kuramba muchidzoka pano pachirongwa nekuti tinoziva kuti nhare dzinombotinetsei nguva nenguva asi shuro yedu ndeyekuti wese anenge anyora namba dzake ipo pano tigowanikwa tichikufonerai sekutaura kwatiri kuita nhasi tine gango tanga tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika kuti imi kwamuri ikoko munogona kunge musiri muzimbabwe muri kurarama sei nyanya madzimai tatiri kutarira zvakare zvirango zvakatemerwa vamwe vaviri vakawedzerwa neamerica nezuro uyezve vamwe vachibviswa taona varei kaukonde vabviswa pasanctions list apa nevamwewo vakashaya vanga vari mubato rezano pf vawanikwa ivo vachibviswa palist iyoyi saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichionesana kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi asi Bethel Chikwiri tiri kuedza namba dzako kuti tiedze kuti tinzwe kuti kwakamira sei kwamuri ikoko uyezve tichida kungongonzwa hedu kuti ndeapi mabasa amuri kubata uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo semadzimai pj
silusizi ke ukuti ikhasi lethu ele-VOA indebele enkundleni yokuxhumana yokukhulumisana eye-Facebook kayisebenzi kuhle kulokhu kusalungisiswa. Yikho-ke kodwa-ke lilakho-ke ukuthi lingene uhlelo libukele ngoba sishiyile ikhasi ele-Studio 7. Yikho-ke kulapho elingasithola khona lichiye inombolo zenu zocingo khona lapho kulabaningi abalobele khona lapho ekhasini le-Studio 7 abathi basibukele besendaweni ezehlukeneyo zomhlaba. Kulo Imelda Kundishora uthi good evening, I'm watching live from Centurion, South Africa. Watson Dliwayo, Urufaro Tenia Moyo, uMalvin Panganayi ufakile inombolo zakhe zocingo. Ufiso Moyo sike sakhuluma laye ubefakile inombolo zakhe. Ukhothi Nimpemi Khothi ukhona laye uthi ufuna ukuthintwa ngocingo kodwa kasazi ngemizuzu yona le emihlanu esisele. Charles Zika uthi call me Tsigai Aubrey Round hanzi ndifone Ray. Gift Kandenga uthi watching from Togoyando eLimpopo province. Limu Kenny Khumalo uthi ngilimamele ngiseJohannesburg, into zakithi asazi zifunani, only God knows. Kulo mlaleli njalo uBoaz Njaya Guru uthi hatili kunyepa muri kurwadzisana nemasanctions amuri kukumbirai.
Vazhinji PJ, I know a lot of people, you know, they've come up to say ma sanctions akakumbirwa nevamwe zvakadai zvakadai, saka inyaya inogara ichitaurwa asi I think pane nyaya dzakanyorwa ne you America nezuru pane statement yavo vanyora ipapo kuti vanenge vari kutarisa zviri kuitika munyika kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa here. Vari kutaura zvakare kuti nyanya pane zvakaitika zviya zviya pakapfurwa vanhu mushure mesarudzo ndo zvimwe zvavanotarisa kuti izvi zvakafamba sei. Vanhu vaifanira kunge zvakadii uyezve kana paine Mohlante report iye yakabuda PJ, that Mohlante report, what action was taken after that? Those are some of the issues that they are looking at, but I know there's a lot of argument, especially on social media, about the issue of sanctions.
Yes, some are for the sanctions, some are against the sanctions, and some are even advocating. Silo mlalele okhona ecingweni, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama.
Kunjani baba?
Ngiyaphila, linjani ndani?
Sikuthi usithinta ngocingo ungaphi ke komhlaba?
Ngisaborona ngitangazida.
Impangazida.
Ye.
Chono, sokusele imizuzu emithathu kuphela kumbe emibili vele.
Awu bazithi.
Umbono wakho.
Hayi. Ngoba ngokuthi ngamafishane nje
uthi
fahlafahlozanya ngichayile umama lo ihlombo kade ikhuluma kaKhesu esindebelini ngokuthumva kwabantu. Ngibona ngani ngingapha ukuthi ngamafishane ngoZamara. Ngibona ngani umkaZamara ngawe uyaboniswa nje kakuhle abantu abaxotshwa kuzano baphuma nomgabe bahlangane labo azishishane nabo bazamtshela ukuthi umkakhe bamsangaphi ngoba anthi sebazondelana. Yikho lapha ngathola khona bese ngikhangela ukuthi umama lana ukhulume ngokubulawa kwamandebele ukuthi 20,000 kukhala ngoZamara kudokule 20,000 athi bengithi abangakithi bona eyakithi siyayazi ukuthi indaba enkulu kakhulu elabantu abaningi njalo mna ngigozama ukuyilalisa yena engumbulali phakathi kwayo esebenzisa abantu bakithi abathengayo. Yikho bengifithi ngiqinisa abantu bakithi ukuthi bantu bakithi thina lelo daba sesihluzeleni lona ngoba mina ngakangalihluze ngoba zama ukuluvala nje bengiyimbulali. Abantu besindebeleni ukuthi sikhangele ukuthi lokhu sivuka sithi uhulumente uzasilungisa phela kuthi ngakufa uhulumente silo mbulali ongumnankagwa otshiyele ngurobert mgabe lezano. Yikho ngasizameni ukuthi khona singenene ematoileti sifulasheni uvalo sithini okungasikufaka ukuthi silungiseni ilizwe lethu elikamthwakazi.
Kulungile baba.
Yikho lapho sizahluza khona iindaba zethu zokubulawa kwethu.
Hayi, ngiyabonga kakhulu Mpangazithi.
We want to take this opportunity to thank all those that were actually on our program today. We had an open mic And I'd like to have a special mention, especially for the women that came from WhatsApp. I would really, you know, appreciate you having come in and contributed your views on the issue. Please don't forget that we do this every Thursday. So join us. I'm Marvelous Ntanganya. We're in Washington.
You know, practice is to remain.